manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi, uri musi wechishanu, nyamavhuvhu 25, 2023. Makateerera kustudio 7, nepenyuro yenyaya, dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zviri kuburitswa neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari zvino, zvinoratidza kuti ZANU PF yave nezvigaro zvinodarika zana nemakumi matatu, ukuwo Triple C ichiwanawo zvigaro zvinodarika makumi matanhatu. Masangano akaongorora sarudzo munyika kusanganisira SADC, African Union, Commonwealth neEuropean Union anoti pane zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo zvekuti sarudzo idzi hadzigoni kunzi dzakaitwa zvakanaka. Asi bato reZANU PF rinoti mashoko emasangano aya ekuti sarudzo hadzina kuitwa nemazvo ndeyemugodzi matsuro uye hari atambiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvakabuda musarudzo zvaburitswa neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari zvino zvinotaridza kuti ZANU PF yave nezvigaro zvinodarika zana nemakumi matatu, ukuwo Triple C ichiveo nezvigaro zvinodarika makumi matanhatu. ZEC ichiri kutarisirwa kuzivisa zvasara kubva kune mamwe matunhu. ZANU PF iri kutungamira kumaruwa zvimwe chete nekusarudzo dzemakanzuru, ukuwo Triple C ichitungamira kumadhorobha musarudzo dzemaparamende nemakanzuru. ZANU PF yakabudirira zvakanyanya kumatunhu akaita seMashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West neMasvingo. Triple C ichikundawo zvine mutsindo muHarare, muBulawayo neMatabeleland North, uye ichipindawo mune mamwe matunhu mayanonga zvigaro. Dare reparamende rine zvigaro mazana maviri negumi 210. Mukuzeya nezviri kubuda musarudzo izvi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro cheTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Zviri kubuda musarudzo zviri kuita kunge kungoperera zvaibuda musarudzo dzakura, nekuti tiri kuona nyaya dzakaita sekuti zviri kubuda mumadhorobha nezviri kubuda mumaruwa ndo zvaingoitika kumashure uko. Tiri kuona zvakare kuti kumaruwa mukaha uri pakati pevapato vanopikisa nevebato rinotonga vanenge vahwina wakakura zvakanyanya kudarika mukaha wevanenge vahwina vari vemapato anopikisa vari mumadhorobha.
Patsananguroi zvishoma ipapo, zvochireva kuti kudini izvi?
Zvazvinoreva kana zvakadaro ndezvekuti vebato riri kutonga nekuda kwekuti mukaha wacho wavari kukunda nawo kumaruwa uko wakati kure. Zvichaitika pekupedzisira ndezvekuti vebato riri kutonga pamutungamiri wenyika ndo vachangoonekwa vachikunda, ende tikatarisa kumashure uko ndo zvaingosviitika. Saka hatizive kuti zvine zvakarongwa here kana kuti ndo zviri kubudawo kusarudzo pacho chaimo chaimo.
Mumwe aikwikwidza kuGlenview South uko vaGrant Mohakata veTriple C vakahwina vari muturongo vanga vakasungwa vaitwe mujere nevamwe kukunda kwavo kunochengetwa here ivo vanga vakasungwa
handifunge kuti kusungwa kwavo kunotadzisa kuti vanzi vakunda sezvo zvizvo zvabuda musarudzo
vemapato vanotonga vanopikisa munoona sevari kurerekera mukutambirana here nezviri kubuda musarudzo izvi
maonero andiri kuita ndichiteerera vamwe vakuru vemapato vari kuposta vari kuratidza kutambira nyanyanyanya vemapato anopikisa vetriplec ndiri kuona vari kuratidza kufarira kuti kune constituents avanga vasati vambohwina ava kutanga kuhwina totarisa constituents yakaita seinkai vari kufarira nzvimbo dzakadaro asi chandinouona pamberi apo ndechekuti vachatsutsumwa nekuti chavasiri kuona ndechekuti mukuwavo ari kuratidza kuti achadyiwa nemabudiro ari kuita marizalsa
avo vange vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vange vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Masangano akaongorora sarudzo munyika kusanganisira SADC, African Union, Commonwealth neEuropean Union nasi ati pane zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo zvekuti sarudzo idzi hadzigoni kunzi dzakaitwa zvakanaka. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakuburitswa kwegwaro ravo rekutanga pamusoro pemafambiro akaita sarudzo, mutungamiri wechikwata cheSADC, Dr. Nevas Mumba vekuZambia, vati zviri pachena kuti bumbiro remutemo wenyika, mutemo wesarudzo pamwe nezviga zveSADC zvinobata sarudzo dzakajeka, kana kuti SADC Principles and Guidelines on Democratic Elections, hazvina kutevedzwa izvo zvinokanganisa chimiro chesarudzo.
The mission noted that some aspects of the harmonized elections.
Nekuda kwezvikonzero zvatataura kugwaro rino zviri pachena kuti sarudzo dzakaitwa pasina kutevedzera bumbiro remutemo, mutemo wesarudzo nezviga zveSADC.
Vamumba vatiwo miganhu haina kutarwa zvakanaka, mamwe mapato haana kuwana gwaro revavhoti paine nguva, mari yekukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yange yakawandisa, uye makambani enhau ehurumende aipa nguva yakawanda kuZANU PF.
Was informed that the rural vote may be compromised by alleged intimidation.
Takaudzwa kuti kuvota kukanganiswa kumaruwa nechikwata cheForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ. Izvo chinonzi chinoshanda nevasori uye change chine vanhu kumaruwa efe.
Vatiwo kushayikwa kwemagwaro ekuvhotesa zvikuru sei muHarare neVulawayo kwakasvibisa sarudzo idzi, kunyange hazvo Zimbabwe Electoral Commission yaiti yainge yakagadzirira zvakakwana. Vachiparurawo gwaro reAfrican Union AU neCommon Market for East and Southern Africa vari kutungamira chikwata cheAU vaGoodluck Jonathan vaimbotungamira Nigeria vatiwo pane zvinhu zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo dzeZimbabwe uye vashorawo kufundisirwa kwevanhu.
The mission notes the concern of stakeholders on the presence of Forever Associates.
Vamwe vakapinda musarudzo vakati vainge vasingafari kuti FAZ yakavhundusira vanhu.
Gwaro reAU neComesa rashorawo kusungwa kwevashandi veElection Resource Center, Zimbabwe Election Support Network neTimpa Chedu avo vaiongorora sarudzo. Sachigaro wechikwata cheCommonwealth, Ambassador Amina Mohamed vekuKenya, vatiwo pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa pamafambisirwo esarudzo dzemuZimbabwe, vakakurudzirawo vezvematongerwo enyika kuti vazvibate nokumirira zvichabuda musarudzo zvichaziviswa neZEC. Chikwata cheEuropean Union chatiwo sarudzo dzakaitwa pasina kujeka, uyewo dzakaitwa paine kutya kukuru muvanhu, zvichitevera kusainwa kwemitemo yakaita se-Private Voluntary Organizations Amendment Act, Criminal Law Codification and Reform Amendment Act, ne-Maintenance of Peace and Order Act, iyo chati yaishandiswa nemapurisa kumbunyikidza nekurambidza misangano ye-Citizens Coalition for Change. Sangano reCarter Center rekuAmerica ratiwo sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitika pasina kusununguka nekujeka, sezvo paramende yeZimbabwe isina kuvandudza mutemo wesarudzo kuti dzikwanise kuitwa zvakajeka. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vange vakatarisirwa kuita musangano nevatori venhau kuti vapindure zvataurwa nemasangano akaongororwa sarudzo munyika aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Godwin Mangoja.
Zvichakadaro batore ZANU PF rati mashoko abuditswa nevaongorori vesarudzo vekudunhu reSADC neveEuropean Union ekuti sarudzo dzakaitwa mazuva maviri adarika hadzina kuitwa nemazvo ndeemugodzi matsuro uye hari atambiri. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura nevatore venhau nhasi pamuzinde webato ravo muHarare, mutauriri webato iri vaChristopher Mutsvangwa vati mukuru wevaongorori vesarudzo vakauya muZimbabwe vakamirira SADC vaNevas Mumba vanofanira kupeta muswe sezvo vava kutora basa risiri ravo. Vamutsvangwa vatiwo vamumba vane ushamwari nemutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vane Wilson Chamisa zvavati zvinogona kunge zvakonzeresawo kuti vataure mashoko avatura nhasi uyewo vavapomera mhosva yekutaura zvemusoro wavo kwete muono wechikwata cheSADC chiri kuongorora sarudzo. Asi mutauriri mutsva webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vanoti vaongorori veSADC neEuropean Union vabaya dede nemumukanwa.
Zvinoratidza kuti SADC yabvezera, SADC yashanduka, SADC yakuda kuti Southern Africa indirire mberi. Saka tinotambira zvikuru mashoko abuda anoratidza kuti election harina kufamba zvakanaka. Ndingati inini hongu vamwanga vachidzamba-dzamba, asi overall munhu wese aratidza kuti haana kufara nemafambirano aita election. Ndezvi zvinoti vindicator isusu sebato reCCC tagara tanga tichitaura kubva nakare kuti election iri harisi free and fair.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaLuke Chitsike vanoti masangano anoongorora sarudzo aya ananga nemonemo.
Sarudzo dzemuZimbabwe maitirwo adzaitwa rwendo rwuru anosvodesa. So zvainge zvaitoshamisa kuwana maobserver mission anenge achiti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Ichi ndicho chokwadi chaichiitwa naSADC. Ndekekutanga tichiona SADC ichitaura zvakadai, zvinoreva kuti wambozama kuda kuonawo kuti ndepapi panenge pakanatsurudzwa asi washaya. Izvi zvinoreva kusarudzo idzi dzichanetsa kuti vanhu vavazotambire zvinenge zvabuda musarudzo.
VaLazarus Sauti avo vanoongororawo zvematongerwo enyika vati maitirwo esarudzo mwaka uno asiya mibvunzo yakawanda isina mhinduro.
Sarudzo dzedu dzemuZimbabwe dzakatiratidza kuti kune vanhu vakawanda vaichisidzirwa mune dzimwe nzvimbo kuti vavhotere amwe mapato. Vanhu vainyorwa mazita vachibuda kunovhota ende izvozvo zvakakanganisa kuti vange vachisarudza vanhu vavari kuda kuti vavatungamirire. Bato reEuropean Union rataura kuti ZEC yakatadza kufambisa basa rayo zvakanaka. Izvozvo zvinoratidza kuti kunyange munzvimbo dzakawanda sarudzo dzedu dzakaitwa pasina mhirizhonga, asi zvimingamupini izvi zvinoita kuti sarudzo dzevanhu dzisange dzichizadziswa zvakanaka.
Asi vamutsvangwa vati Zimbabwe haiiti zvinhu kuitira kufadza dzimwe nyika asi zvizvarwa zvayo. Mamwe masangano akauya kuzoongorora sarudzo abudisa magwaro avo pamusoro pemaitirwo esarudzo ndeAfrican Union, COMESA, Vikata Center neCommonwealth. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vagari vemuHarare vashamisika kuwana mapurisa avhara nekuchengetedza migwagwa inoti Samora Machel Avenue naRotten Row, iyo inopfuura nepamuzinda weZANU PF pamwe nehotera yeHarare International Conference Center apo pari kushandiswa neZimbabwe Electoral Commission semuzinda wekuburitsa zviri kubuda musarudzo. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vabvuma kuti migwagwa iyi yavharwa vachiti mapurisa aita izvi senzira yekuchengetedza runyararo.
Unfortunately, information which is not correct.
vanongora nezvematongero enyika vakazvimirira vaRashid Mukundu vaudza Studio 7 kuti kuvhara kwemigwagwa hakuratidze chimiro chakanaka panguva ino nyika iri mukati mesarudzo.
Zvekuvhara migwagwa inopinda kana kupfuura nepamuhofisi yeZimbabwe Electoral Commission nekuenda kumuzinda webato reZANU-PF zvinoburitsa kuda kuratidza chisimba kuri kuitwa nebato reZANU-PF. Zvinoburitsa kuda kuvhundutsira vanhu pamusoro pezvichabuda musarudzo.
Mumwe mugari wemuHarare ada kuzikanwa nezita rekuti Chitova ati kuvhara kwemigwagwa kwakonzera kumanikidzana kwemotokari mumigwagwa iri pedyo nenzvimbo dzakachengetedzwa idzi.
Traffic haisi kunyatsofamba zvakanaka, congestion mamarodza block atisudza reason ya blokerwawo.
Asi mutevedzeri wasachigaro veZimbabwe Electoral Commission vari zvekare mutauriri wekomisheni iyi vaRodney Chiwa vati havakwanisi kutaura zvakawanda asi vachiti izvi zvine chekuita nekuchengetedzwa kwerunyararo panguva ino ZEC iri kuunganidza nekuzivisa zviri kubuda musarudzo. Zvichakadaro, nengo dzeERC, ZESNI netimpa chedu dzakasungwa nechitatu manheru dzamiswa mudare dzikapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita mazana maviri emadhora ekuAmerica pamunhu. Vashandi ava vari kupomerwa mhosva yekuda kuburitsa zvakabuda musarudzo zvisiri pamutemo vachibatsirana nebato rinopikisa Resistance Coalition for Change. Ukuwo nengo dzeCCC makumi mana dzinosanganisira vakakwikwidza vakamirira bato iri kuGlenview South vaGrant Mohakata dzakapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zana remadhora ekuAmerica pamunhu. Nengo idzi dzakasungwa svondo rapera dzichifora mumugwagwa dzichienda kumusangano webato radzo kuChuru asi dzakapomerwa mhosva yekutyora mutemo wemopa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Anu munyika votambira zvakasiyana siyana zviri kubuda musarudzo dzichangobva kuitwa. Vamwe vatsigiri veZANU-PF vachifara zvikuru nekuwana zvigaro zvakawanda mudare reparamende zvikuru kumaruwa. Vebato rinopikisa reCCC vachitiwo vari kufara nekukunda mumadhorobha asi vachiti vanotyira kuti kana ZANU-PF ikaramba ichitonga upenyu hucharamba hwakavaomera. Godfrey Mutimba anoti panyaya iyi.
Mumwe wevatsigiri veZANU-PF ari kuti kukunda kwebata ravo kuchavandudza upenyu hwevanhu ndivachausunganisa venumasvingo.
Chepiri, tine mufaro kuti muno masvingo takakwanisa kukunda maconstituents. Nangwe zvedu taitarisira kunge takahwina maconstituencies ose. Asi tinotarisa kuti mudemokrasi mune zvinhu zviviri zvinobuda, unogona kukundwa kana kuti unogona kuhwina.
Tafara mudukuti vanoti vanotarisira kuti kubudirira kweZANU-PF kuchapa vechidiki mikana yekuvhura makambani voita upenyu hwakanaka.
Tiapa kutaura chokwadi tiri kuratidza kufara chose nokuramba tichi seZANU-PF ichitora expect ma young patients kuti vawanewo maopportunities ikoko, mungava muconservancy, mungava mafisheries, ingava farming, sugarcane and so forth, mairrigations ari kuyakuya. Young patients should be considered first because they are very marginalized economically.
Asi nengo yeCCC inogara kuMukobva kuGweru vanafu mota vengo vanoti zviri kubuda musarudzo zvinoratidza kuti vanhu vacharamba vachitambura.
Inini handione sepane zvinochinja nekuti since ZANU-PF ichitora haina zvayatiyamboitira vanhu zvinodi zvinoratidza kuti pane change. Saka zvatiri kutongo tikangoramba tini pasi pehurumende yeZANU-PF tinotongoramba tichitongosafa, hapana chinyowani chainotiunzira. Hapana need to celebrate because tiri kutongosafa, tiri kungokondinya nekusafa munyika.
Vasimba rachigava vekuchivhu vanoti vaitarisira hurumende yebato reCCC kuti igoshandira zvinhu munyika.
Hapana chokupembenera apa nokuti ndinoona sokuti ndedzimwe futi icontract yatatosana yekutambura. Saka zviri bvoita kutombobuda mune ino nyika kana zvaramba zvakadai nokuti life yacho iri kutibadzwa ibwadza izvozvi kukuzoti dzimwe 5 years totozosvika kunazvo.
Afi Muzare Beatrice Musiza wekumarondera anoti kunyanga hazo ziri kuratidza kuti Triple C inogona kuwana zvigaro zvishoma. Vari kufara nezvavawana mumadhorobha uye vane tarisiro yekuti mutungamiriri wavo vade kusapchamisa vachine mukana pasarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Mutungamiriri weTriple C aiwa achiri nemukana wokuhwina nekuti mahwiniro ari kuita mapati ese atiri kuhwina ari kusiyana zvakareba neruling party. Saka aiwa kana tinawo kuhwina anoratidza kuti zviri promising, very promising kuti Triple C iri kuhwina.
Vanhu vakawanda vamirira kunzwa zvichabuda musarudzo dzemutungamiriri wenyika vasigi vebato rinopikisa vachitarisira kuti mutungamiriri wavo angangobudirira, ukuwo vebato rezanu PF vachiti mutungamiriri wavo atokunda kare. Zeki ine mazuva mashanu ekuburitsa zvabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika, zviva kuti ine kusvika musi wemuvhuro svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nemutungamiri weChina vaXi Jinping vakatungamira musangano weChina Africa pamwe chete muJohannesburg neZuro parutivi pemusangano weBRICS, apo vaXi vakapembedza kushanda pamwe kweAfrica neChina. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakabva paJerry reFulton County riri muAtlanta neZuro usiku mushure mekunyorwa kwavo semusungwa pamhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigura kukundwa kwavo musarudzo dza2020 mudunhu reGeorgia. VaTrump vari kuti havana chavakakanganisa. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti vanotarisira kuti nhengo dzeparamende dzavakavhotera rwendo runo dzigone kuzadzisa zvadzaivimbisa padzaitsvaga rutsigiro, kwete kuita hwebete rawira mumukaka mushure mekusarudzwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugaro wekuhurungwe mudunhu reMashonaland West vatinei zano vanotarisira nhengo yakabudirira ichamirira dunhu ravo kuti vawanise mvura yekunwa yakachena sezvo vakavimbiswa kuchererwa zvibhorani paitsvagwa rutsigiro.
Isu chatinongoda imvura yavakavimbisa, sezvo kuno mvura ichinetsa, tave nenguva refu mvura ichinetsa, saka chatinongoda imvura bedzi.
Mumwe mudzimai anogara kuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central, amai Yvonne Kashiri, vanoti vakatarisira kuti wese achakunda avavakire kiriniki sekuvimbisa kwavakaitwa nevese pavaitsvaka rutsigiro. Mumwe murimo wekwasadza mudunhu reMashonaland East vaRemigio Nyajena vanoti achavamirira mudunhu ravo anotarisira kuti agadzirise migwagwa sezvo zviri kuvadhurira kuendesa zvirimwa zvavo kuGrain Marketing Board nekuda kwekuparara kwemigwagwa.
Migwagwa yacho kana yakafa sezvaviri, hakuna matsamputa vanovhonechera kuenda nemota dzavo kunzvimbo dzakashata. Sedziri kweikoko ndikamtora nzvimbo dzakaita sekuhonyotsi Makungu, kurikuita vanhu vanotori nezvibagi zvavo.
Vachawanda karemba vekumakonde kuMashonaland West vanotarisira kuvakirwa zvikoro zvakanaka zvinokwezva vadzidzisi vakadzidzira basa.
Kudziya dzakanyanyosara zvakanyanyisa tikapinda muno vamwe kudia zakatorwa sen mapraza igara vachena aya zvikoro zvirimo zvakataranga zvakataranganya zvakanyanya zvekuti kune vano vanogona kutofamba makiromita anokwanisa kuita 7.
Mugaro wekumola vaobet Siamilandu vanotarisira kuti rwendo runo achapinda akawanisawo magetsi vachiti vanzwa nekungovimbiswa kubva 1980 asi pasina chinobuda. Asi mukuru weCenter for Natural Resources Governance Rafarai Maguhu vanoti zvese zviri kuchemerwa nevagari zvinongogoneka chete kana pakaita kushanda kwematunhu kwakasununguka.
Tikaita devolution chaiyo chaiyo, kwete devolution fanika yatina yeyo kuti mari dzacho dzinongodisaidwa kuharare ikoko kuti RDC yekwamutongo tiri kupai mari yakati. Tofunga izvozvo zvinoita kuti kununita kuvanhu kuve kushoma. Zvinoita kuti maeri yakaita sana Marange bainawo ngadi amaguta, nekuti vana vekwamarange havaizombotendera umbavha vakaitika ikoko nehuri kuramba uchiitika.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vaRejoice Ngwenya vanoti chinonetsa ndechekuti mari dzebudiriro dzinenge dzave kubva kuhurumende nemakanzuru.
Saka mamiriro akaita upfumi hwenyika zvichaita zvichagozha kuti vamiririri vese vari kuma 200 vavavo vagadzire migwagwa nemakirinika nezvikoro zvakadaro izvi. Pachadoda kutoshandiwa, nokuti chinonyanya kunetsa ndechekuti mamiriro eupfumi hwenyika haabvumire, ari kuramba.
Nhengo dzeparamende dzakavhoterwa svondo rino dzaivimbisa zvakasiyana-siyana, kubva mukuwanisa vagari mvura yakachena, kuvaka zvikoro, makiriniki, migwagwa nezvimwe zvakawanda zvinosanganisira kuviga vanenge vashaya. Asi zvizhinji zvezvinhu izvi hazvizombofi zvakazadziswa. Zvatarira kune vakasarudzwa ava kuti zvii zvavachaitira vakavasarudza mumakore mashanu anotevera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Regai timbotora mukana uno tinzwewo zvimwe zviri kubva kwamuri mivateereri veStudio 7 pamusoro pesarudzo dzegore rino.
Masirase paStudio 7. Ini chikumbiro changu ndechekuti zeki ndaibudisirwa kuda musarudzo, kwete kuti zeki ive yebato, nekuti vakadaro vanenge vatiuraya. Inini ndiNathan Mary ari pano pabhuwera. Chaminen ndiri pamusha chekupabhuwera, ndinovhota, ndakatovhota. Saka tinoda kuti zeki ibudise zviri kuitika musarudzo kuti vanhu vafare, tisave nekufa nezhara, nekuti vanhu ava havana tisineso, vada kutotipedza tiese. Ndatenda zvavo.
Pano varume taneta, kana iyo mudzimu masvikiro yacho eZimbabwe inofara here zvichiitika zvakadai? Wezeki wangano nokesei kunza mapepa nguva yese yakareba kudai. Taneta, vanhu vamwari, kana yemwari acho ngaapindirwe muZimbabwe.
Endaiwo veStudio 7 nemukana unouno wamotipa kuti tirekodhe tichitaurawo zvichemo zvedu. Aiwa, ine hangu maelection yana kufara nawo, ende aya azozivikana nenyika yese kana neAfrica yese kuti Zimbabwe munokudzvinyirwa vanhu muZimbabwe havasi kuteedzera kodzero dzevanhu. Vari kufuti vamwe kuSouth Africa takambonzwa kuti vakapinda da kungurura nezvisarudzo vakavadzosera. Vakavadzoserera chii? Pamwe dai zvichiita nani? Zeki iri kuita maone. Takaipa makore 5 years kuti igadzirise mapepa yawaya, maballot papers. Ike zvinova kudzidza kuti ari kushota. Ari kushota 5 years yaita rei? Zeki nevana ED vane rimwe, kana kuri kurobwa vanoda kurobwa vese. Ndarwadziwei.
Makadiko paStudio 7, aiwa inini ndiriraiti, ndonzi Esporti Machakaire. Aiwa, shona yavakuru inoti chisingaperi chinoshura. Kunyange zvazvo ZANU-PF uchida kuzama kutsukunyudza zvayajaira makore.
Aiwa, idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatinotema takarerekera. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru ano tiri kutarisa zvaziviswa nevemasangano ari kuongorora sarudzo munyika, ayo ashoropodza mafambisirwo akaitwa sarudzo neZEC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 ndodzokorora 202-465-0318. Taba tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai neso zvakare mangwana. Anokuoneka yine mufaro, ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai mwina mtungamiri Nkomo achikupa chirongwa cheIsindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya sangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesihlanu mhlaka 25 kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Impumela esethulwe ngokusemthethweni yiZimbabwe Electoral Commission iveza ukuba ibandla leZANU-PF selithole izihlalo zedale lePhalamende ezedlula ikhulu elilamachumi amathathu 130, kuthi ibandla eliphikisayo eleTRPC lona selithole ezedlula amachumi ayisithupha 16. Inhlanganiso zamazwe achiyeneyo ezithumele amaqula ukuze hlola ukhetho lweZimbabwe ezigoqela iSADC, iAfrican Union, European Union, iCOMESA kanye leCommonwealth zithi ukhetho lolu alwenziwanga ngendlela esuthisayo. Amalunga enhlanganiso ezizimeleyo abeqaphe ukhetho ezibalisa Election Resource Center, Zimbabwe Election Support Network kanye leTimpachedu abotshwe ngolwesithathu eHarare amiswe enkantolo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Impumela esiyethulwe ngokusemthethweni yikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission iveza ukuba ibandla leZANU-PF selithole izihlalo zedale lePhalamende ezedlula ikhulu elilamachumi amathathu 130, kuthi ibandla eliphikisayo eleTRPC lona selithole ezedlula amachumi ayisithupha 16. IParliament ilezihlalo ezingamakhulu amabili ilechumi 210 constituencies. IZANU-PF ikhanya inqoba kakhulu emaphandleni asesigabeni semaswingo emashonaland east kanye lemashonaland west. ITRPC yona ikhanya ithola layo emaphandleni ngitsho lalapho obekuvele kubusa iZANU-PF. Kodwa ikhokhela kakhulu emadolobheni afana leHarare kanye lakoBulawayo lapho ethanyele khona. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe elandela kakhulu lolukhetho umnumzana Zenzele Ndebele.
I think iTRPC imangaze abantu abaningi ngoba I think abaningi njengeparty entsha bebengacabangeli ukuthi ngathola ama-seats wona la esiwathole ngakhangela koBulawayo bathethe wonke ama-seats akoBulawayo. E-Mat North, eMathebeleni North lapho ababetholi ngo-2018 I think babethola ama-seats ayi-4 or 3, kathesi banelisa ukuthi bethola ama-seats kumbe 7, kukhangelela ukuthi bangathola kumbe ayafika 9. Elupane bathethe ilupane yonke kuma MPs bathatha lelupane ku rural district council wakhangela matopo ngale futhi la kwe South bayenze kuhle ngwe South ngo 2018 abantu betbc I mean ikwase ku MGC then abala seat abayitholayo this time around betbc ithola ama seat amabili entwese semathathu ukhangela ukuthi mama elections yaphela bangabe sebethole kumbe ngaba mane kuma rural district council lapha batholile idiba yibo abaza control district council ematopo ebulili manjalo ngapha bathethe ama district council wards ayi 10 out of 19 eHarare labo benza kuhle kakhulu le kwezinye indawo lapho kade kungachathanyelwa khona so ngibona ngani bazenelisa ukuthi befike kubo almost 70 or 70 plus ama seats okuzayenza ukuthi izanu ingatholi i 2/3 majority eParliament indaba ye 2/3 majority eParliament kuleli parliament elizayo in the next 5 years iqhakatheke kakhulu ngoba isisekelo sombuso sithi khona umongameli weZimbabwe umele kuse ama terms amabili ebese chia so umnanga kwa item yakhe ukugcina le njengoba abazi abantu bezani bebe belakho ukuthi bangatshintsha iconstitution ukuthi benike umnanga kwa enye term iTCC ingathola ke ama seats ambalo afika 70 kumbe 70 plus azayenza because izanu idinga 141 ukuthi bele 2/3 majority izanu ngehlele ukufika lapho bengabile 2/3 majority then I saw ziyenelise ukuthi iqalise nje ukudlala ngokutshintsha iconstitution elizwe besenza ukuthi bedile lama succession issues abo
kukhetho luka 2018 izanu yathola isihlalo esisodwa kuphela eHarare kodwa khathesi kulolu khetho sigcine silezihlalo ezintathu ungathini ngalokho
I think abezani bakuleke kona ukuthi bathi bazayenza basebenza ama endos eHarare bathi okunye sikunanzelela eHarare lapha nokube le delimited lapho ukuthi kutshintshwa ama boundaries yamanye ama boundaries akhona angene emakhaya kumbe ngithi ema plazini lapha but also indaba zama candidate amabili ama double candidate ama triple candidate ekhona ngale Harare yikho kubulele kakhulu ibandla le triple C singakhangela epwet south laphana bekula ama candidate e triple C amathathu omunye uthole 1800 omunye 1300 omunye 5000 something owezanu wawina nge 6000 somewhere there unga edda wonke ama vote TPC ayangena ku 8000
umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezombusazwe Inhlanganiso zamazwe achiyeneyo ezithumele amaqula ukuyahlola ukhetho leZimbabwe ezigoqela iSADC, iAfrican Union, European Union, COMESA kanye leCommonwealth zithi ukhetho lolu alwenziwanga ngendlela elandela umthetho sisekelo weZimbabwe iConstitution. Kanye leziqondiso zeSADC ezilawula ukhetho olukhululekileyo. Kubika umlondolozi Ndlovu
amaqula enhlanganiso lezi ekhuluma lentatheli namhla ehlukene athe kuningi okungahanjiswanga ngemfanelo okulakho ukuphazamisa impumela yalolu khetho obekhokhela iqula leSADC oyisizalwane sakwele Zambia umnumzana Nevas Mumba uthe izimiso zesisekelo zombuso weZimbabwe iconstitution kanye lezimiso zomanyano lo wamazwe angezansi yezwekazi ze-Afrika azilandelwanga ngendlela ekuqhutshweni kwalolu khetho. Usole njalo ukwethuselwa kwabantu abakade bevota ngamalunga enhlanganiso esekela ibandla le-ZANU-PF e-Forever Associates of Zimbabwe ngokubhala amabizo abo phandle kwendawo zokuvotela.
For reasons outlined above in this report, the mission noted that some aspects of the harmonized election fell short of the requirements of the Constitution of Zimbabwe, the Electoral Act, and the SADC principles and guidelines governing democratic elections of 2021.
ISADC ite ukusetshenziswa kwemithetho efana lowe-maintenance of peace and order MOPA ukuvimba imihlangano yebandla le-CCC kubangele ukuthi leli bandla lehluleke ukukhankasa ngendlela kanti lokungethulwa kwe-voters roll ngendlela ebifunwa ngamanye amabandla lakho kubangele ukuthi impumela yalolu khetho ingathembeki lokhu kusekelwe yinhlanganiso ye-European Union yona ethi ukhetho lwenzakala kulokuhlukuluzwa kwamalungelo oluntu ngendlela emangalisayo. Umholi wequla le-EU umnumzana Fabio Massimo Castaldo uthi ukubekwa ngemthetho efana ne-Patriotic Act kulakho ukuphazamisa lolu khetho.
The administration of elections lacks transparency in key areas, as the ZEC did not provide critical information in a timely manner during various stages of the process.
Lokhu kusekelwe inhlanganiso ye-Carter Center. Okhulume mele i-African Union umnumzana Goodluck Jonathan uthe imbiko yokuthuselwa kwabantu yenza ukhetho lusolakale. Okodwa isikhulume sebandla le-ZANU-PF umnumzana Christopher Mtswangwa ekhuluma lenhlanhlela izindaba uthe akusiqiniso esithi ukhetho lalonyaka luphume ngendlela enhle.
It is not the duty of a particular individual to advocate to himself the role of the constitutional review committee of the laws of Zimbabwe. So Mr. Labour's member from Zambia and calling to order. Don't tell me the laws of Zimbabwe. If they would issue these laws, tell your relevant institutions not to stand up on the same of committee. Your relevant institutions to take it up and stand up on the same in Zambia.
Obona is okay to Kubanda, the CCC, Unkosia's ADNC, Redenga Uti. Kusobala ukuba ukhetho belungakhululekanga.
Into nje sibhalele izekhi ngayo sifuna ukuthi besichasisele ukuthi kade yindaba kwenzakale njani. And nxa likhangela kule ndawo ezithize eziafekthwe into yonale ikakhulu koBulawayo leHarare leManikaden province lapha esibona khona ngani ama-stronghold awe-TPC.
Inhlanganiso lezi zithi ziza kupha umbiko ogcweleyo ngemva kwenyanga ezimbili ngesimo sokhetho zithi labo abangasuthisekanga ngokhetho kabayi emthethwandaba. Imizamo yokukhuluma nezek yehlule, kodwa umnumzana uTloyile Sligwana izolo uthe ukhetho lwaphazamisa zindaba ezisemadale. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Amalunga enhlanganiso esizimeleyo ebeziqaphe ukhetho lweZimbabwe ezibalisa Election Resource Center, iZimbabwe Election Support Network ZESNI kanye leTimu Pachedu abotshwe ngolwesithathu eHarare, amiswe enkantolo namuhla esetheswa icala lokuqoqa ukwethula impumela yokhetho ngaphandle komthetho. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Abasolwa laba bakhululwe ngemali yesibambiso eye-bail engena kumakhulu amabili amadola aseMelika umuntu ngamunye i-US$200 ngemva kokuba amapholisa labatshutshisi bethe abaphikisi ukukhululwa kwabo. Umanje umnumzana Ngoni Nduna uthe kumele baphenduke emthethwandaba mhlaka-28 ngenyanga ezayo. Amapholisa athi abophe abantu laba ngemva kokuncwetshwa indlebe ukuthi bebebuthene eHoliday Inn beqoqa amanani okhetho bencedisana lebandla le-CCC ngenjongo yokwethula impumela yalolu khetho ingakethulwa ngokusemthethweni yiZimbabwe Electoral Commission. Kodwa inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela yona iZesni, i-Election Resource Center, i-Girls Table, iTimu Pachedu, iZimbabwe Lawyers for Human Rights lezinye sezisolwa le ukubotshwa kwabantu laba zisithi abephulanga mthetho. Loba nje ukhetho luqhutshwe ngokuthula kwezinye indawo, inhlanganiso ezifana le-SADC lezinye ebezithumele amaqula eZimbabwe zithi kunengi okungahanjiswanga kuhle. Kusenjalo amapholisa asevale imigwaqo kwezinye indawo ezifana leHarare, ikakhulu eyalapho okumenyezelwa khona impumela yokhetho. Ama-command centers lasemahofisini eZimbabwe Electoral Commission kanye lesigodlo seZANU-PF. Amabandla aphikisayo lokhe bekhala ngokwethuselwa kwabantu ngamalunga enhlanganiso esekela ibandla leZANU-PF AFAS. Nangu umnumzana Susan Chirodza owebandla le-CCC kobulawayo.
yabithatha ngathi okuyakwisenzakala inani labantu abangenayo nokuthi kulabomama abangaki labobaba abangakabe especially futhi bethatha lokuthi ontanga bangaki kodwa siyazi thina ukuthi emaphandleni bacela wonke umuntu ovotayo ukuthi azize ematafuleni abo benikeza lo fakazi ukuthi bona bangubani njalo ukuthi bavote njani so bona ukuthi lokhu kwehlulwa kwamalungelo oluntu.
Isiphathamandla senhlanganiso yeFAS umnumzana Kudakwashe Musanka uthi akulalutho olubi abalwenzileyo futhi usola ibandla le-CCC esithi belihlukuluza amalunga enhlanganiso yakhe.
Ubugebenga obenziwa yi-CCC besilwa labantu abeFAS kumadesk abo yinto sibili esimangalisayo into sibili esibe singayikhangeleli ngoba lokhu esakwenzayo asonto entsha lokhu ukufaka amadesk 300 meters ukusuka ku-polling station kuyavumelwa ngomthetho yi-practice eyenziwa emazweni amaningi ungahamba eGoli bayakwenza hambe eNamibia eMozambique kuyavunyelwa bayakwenza so thina akulanto entsha esiyenzileyo 2018 by-election sasikwenza ngokonke lokho so ngiyamangala ukuthi yikuyini okwenza ukuthi bewazondele lawa madesk okokuthi bagcine sebebuya lamahloka lamabhemba begamula amadesk begijimisa abantu kwesinye isikhathi bechaya abantu ngamatshe.
Iningi selimelele impumela yalolu khetho ngamehlo abomvu ikakhulu eyokhetho lukamongameli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ise-Command Center koBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo bathi bazimisele ukuphatheka ngokugcweleyo kuntuthuko yeZimbabwe okuyikho okwenze bancintisa ngobunengi kukhetho olwenziwe ngolwesithathu bedinga ukuvotelwa ezikhundleni zokuba ngamalunga ePhalamende kanye lamakhansila. Utabuka Ncube weStudio 7 usipha lolu daba.
Abasakhulayo abanqobe kukhetho lwalonyaka ezikhundleni zokuba ngamalunga edala lePhalamende lamakhansila bathi lokhu kubapha idlabuzane lamandla okusebenzela intuthuko yelizwe. Umnumzana Gift Ostalo Siziba owebandla le-CCC osazamela iphelanda bachabalala edale lePhalamende uthi bekungalula ukuncintisa kulolu khetho njengabatsha kodwa bayajabula ukuthi lwanqobile lanxa bebebhekane lobunzima.
Ukhetho luyatshengisa ukuthi thina njengabatsha silawo ke umbono ohlukeneyo ukuhambisa ilizwe lethu phambili kodwa ke kulenhlupho eziningi ezihlangana labontanga across the political divide ezihlanganisela isupport ezihlanganisela nje ukungathathwa ke ngendlela odeserva ngayo in terms of your capacity to lead.
Mnumzana Taurai Kandishaya onqotshwe ngemva kokuncintisa efuna isikhundla se-Airport North edale lePhalamende ngowezanu-PF uthi abasakhulayo abakhethwe ukuba ngamalunga ePhalamende kumele badinge ulwazi olugcweleyo ngemithetho yelizwe ukuze basebenze kuhle.
First time in the history of Zimbabwe democracy we saw inclusivity, youth being included.
Sibone abasakhulayo bephatheka ngokugcweleyo kulolu khetho kundawo eziningi. Abanye baphatheke bedinga ukuvotelwa ePhalamende lakumakhansili. Abanye bephatheka bengama-presiding officers lama-chief election officers. Ngakho ukhetho lolu belungolwabatsha.
Umnumzana Thuso Moyo wasengukansela we-Ward 7 eVictoria Falls uthi intsha ekhangelele ukuthi izaletha inguquko elizweni.
Ngithi into enginazelele ukuthi election ibe-participate yabantu abasha i-candidate ezali PF okokuqala ngotomusha le-independent kungumntomusha so okungango ukuthi nxa kade singene ezakhamizini bekungafanani njengezisuku zonke ukuthi ama-candidates abetshiyene ngokusalwana ngeminyaka.
Umgcinisihlalo wabasakhulayo kubandla leZanu-PF ezansi emandebeleni umnumzana Moses Langa yena uthi intsha ibikhangelelwa phansi kodwa ukuvota ekwenzileyo kuza kwenza iphatheke ngokugcweleyo ekuhleleni imithetho yokuqondisa ukubuswa kwelizwe.
Sakhontinua futhi sibambile futhi ukuthi nxa uzakubuyela umkhetho sakamsikhontinue sisebenzela abantu si-improve lapho singabe siluze khona ku
impumelelo yokhetho oluqale ngolwesithathu lwaphela izolo kwezinye indawo iqhubekela phambili sethulwa ngabe komishini ebona ngezokhetho ezek ezigabeni ezithiyeneyo zelizwe. Lolu khetho belungolo kuvotela umongameli welizwe, abalunga edalela ephalamende kanye lamakhansila. Ngimele iStudio 7 iseWashington DC, ngingutabo kancube.
Njengoba ukhetho soledlule nje, abantu abaningi kobulawayo laseMidlands sebeqhubeka ngempilo zabo zansuku zonke lanxa nje besithi bayimelele ngamehlo abomvu impumela yalolu khetho. UEzra Chisaspanda uyalandisa.
Uthokozela lokuthakazelela unqoba ngabanqobileyo kukhetho okuvama ukwenzakala ngemva kokhetho minyaka yonke lonyaka kubonakali kwezinye indawo, kanti lokufuthelana uke wabonakala lakho sekudedile. Ngobulawayo kuthule cwaka, ilunga le-TCC uGift Osalo Siziba ubonga uZulu ngokunqoba kwabo kobulawayo.
Sisilokubonga kakhulu ubulawayo muhle ngokusinika 12 out of 12 ama-seats e-parliament, ukusinika ama-council seats lokusinika ke i-majority victory on the presidency. Kobulawayo ke ukutshengisela ukubana ubulawayo ke ufuna eZimbabwe kube lenguquko. It's an affirmation of support and trust and confidence on the leadership kamongameli advocate Nelson Chamisa and the TCC leadership collective. Kathesi ke sesizuze ama results wonke ke akobulawayo sesilokusuthiseka.
Ibandla leZANU-PF linqobile esabelenzi yeMidlands Province. Inhlanganiso yeZAC ikhiphe impumela ekhombisa lokho. Umnumzana Daniel Mackenzie, lilunga ledalele ePolitbureau ubandla leZANU-PF, limele inkabazwe ujabule okwamagama.
EMidlands, lapha ngo-2028, out of 28 constituencies, thina sithole 23.
Ugogo uMark Mhlanga weMakhandeni kobulawa uthi uvotile kodwa selinde impumela kamongameli.
Thina savota kuhle kobulawayo, azange ube lomsindo, abantu bazivotele kuhlela ngamaphepha aphuza ukubuya nje, kodwa hayi kuvotiwe kuhle kwaze kwaphela kuhle.
Kukanti umnumzana Shadrack Phiri weSilobela uthi ulinde ngamehlo abomvu impumela yokhetho lonke.
Hayi, ngathi ukhetho lakhona lekwade luluhle, kodwa kakuphuza ukuthi belethe ama-ballot paper ngesikhathi. Gcine siphuza ukuyavota sibili, kodwa lawo simelele sasavota sibili. Singathi ngalayini incedo vele ukuthi ade sibaye sihambe siyevota. Sagcina hayi sisivotile. Lokho simele impumela, impumela yakhona lokho beyiyenza mbitshana mbitshana, angikwazi ukuthi uhamba njani.
Inani labantu lithi akula lutho oluzaguquka eZimbabwe, njalo bathi ngeke bahluphe futhi kwezombusazwe. Ngiyimele Studio 7 kobulawa igqabana mu-Ezra Chisaspanda.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, i-TCC, elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, lithi lijabule kakhulu kulandela ukunqoba kwalo ezikhundleni zamalunga edale lephalamende eziyisishiyagalolunye 9 esabelweni seMathebeleland North phakathi kwezilitshumi lantathu. UNokutaba Dlamini usipha lolu daba.
Abebandla eliphikisayo benelise ukuthatha izikhundla abazithathelwa ngabezana uPF kukhetho luka-2008 emaphandleni esabelweni seMathebeleland North. Lokhu kuyikufezeka kwezithembiso ezenziwe ngabasekeli beTCC kunsukwana ezedlulayo kumkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa phambilini kokhetho emhlanganweni omkhulu owe-rally owakhokhelwa eVictoria Falls ekhankasela usekelo. Omunye wabazamela lesi sabelo edalele Senate umnumzana Joel Gabuza uthi unqobo olunje baluchinisa ngoba bebehlala benqoba ebhinga lewange kuphela.
Zalumbatho, alumbatho, akabombatho, akatandabala matinos omuhle, singamhlophe, siyajabula simanzi te. Ukwazi ukuthi iMatnos ilama constituencies ayi 13 kodwa njengebandla le-TCC suke sidlule besigwina amabhinga omabili lamawanga amathathu besihlala sile 5.
Umnumzana Mxolisi Sivanda ongomunye wasebethole ezinye zezikhundla eziyisitshiyagalolunye ezamela iLupane West uthi sekuyiminyaka indawo le ibuswa ngabezanu PF. Loba kunjalo uSivanda uthi mkhulu umsebenzi ophambi kwabo.
Thina iLupane West ngiyananzelela ukuba indawo elugwadula, kuyadingakala ukuba singezelele indawo elamanzi, which is surface water, okwenzela ukuthi abantu bezuze indlela zokuphila.
Umgcini sihlalo webandla lezano PF esabelweni seMathebeleland North njalo onqobe ukumela imiguza edalele parliamente, umnumzana Richard Moyo uthi bazamile kodwa kungasenani kwehlule kwabanye bakhe.
Kulele ama constituencies esikwazile ukuthi siwathathe kusebenzeke khona kuhle kakhulu. Kusemguza uMP constituency, kusecholocho South, Kai North, Ubi. Then ama councils lokho kusakhompayelwa maybe end of the day today sizabe sesikwazi emakhasilini kuminjalo.
Umgcini sihlalo we-Triple C kusabelo sinye njalo enqobe eBinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi limpumela iveza ukuba abantu bavote bekhangele sibisibili.
Besiphathwa njengomntwana wakamakhelwana hathi umntwana welizwe lethu, so ngenxa yalokho ke intuthuko yethu isalela emuva ngoba bazikhangela bona abakhona ngathi yikho okwakuqala. Okwesibili sinendawo lapho kwabulawa khona abantu ngesikhathi seGugurahund, amacholocho omabili, amalupane omabili, amankayi omabili afektwa kakhulu.
Abebandla le-TRPC bathi eyabo inhloso yokulwela uZulu edalele parliamente ukuze kubunjwe imithetho yokuthi abantu balumango bathole inzuzo kwezamvelo abahlala phakathi kwazo ezigoqela amalahle eWange, umfula uZambezi River, izihlahla zamagusu eLupane lenkayi lokunye. Kusenjalo abeZimbabwe Electoral Commission babika ukuba baqhubekela phambili ngohlelo lwabo lokubalwa kwamavoti ezabelweni zonke zeMathebeleland North anduba kwethule abanqobe esikhundleni sikamongameli welizwe. Okunye njalo abathi basakwenza ukuhlolisisa inani labavotelweyo andubana amabizo abo aqoqwe ndawonye phambilini kokudluliselwa esigodlweni seHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abasekeli bamabandla aphikisayo ezansi yemandebeleni bakhala ezimathonsi kulandela ukunqotshwa kwabo ngabezanu PF kukhetho lokudinga amalunga edalele parliamente. Izanu PF ithole izihlalo eziyisishiyagalombili 8 edalele parliamente, kwathi ibandla le-Triple C lona lathola izihlalo ezine kuphela 4. Albert Ncube uyalandisa.
Insiza North kanye le-South abasekeli be-Citizens Coalition for Change bakhale ngokuthi banqotshiwe ngoba beqilibezelwe kukhetho lokukhutshwa ngolwesithathu umnumzana David Masuku ebandla le-Triple C. Onqotshwe ngumnumzana Faraita Rubinga webandla le-ZANU PF uthi ukhetho lwalonyaka kalukhutshwanga kakuhle.
Ungafika kwenye indawo waza wambalekela unkazana khona kade ebhala mfuna ukumtshaya ngokuthi besendlondile. Abantu batshwala sebenzisa ilayini khona ama-polling station amaningi kade ngiwabhoda kade bemile bemelela abantu bebabhala inamba ngokwathi bebabhalani, abanye bekulama-orenji, abanye bephuza imali, kodwa vele alukhululekanga kade behamba befusabisa abantu.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Ngobe Masonga owe Insiza South.
Singakhangela kuward 5 lapha kule incident enkulu kakhulu eyenzakeleyo eSabhabha Police Station. Sinanzelela ukuthi kulabantu akade bencedisa abakhulileyo ukuvota, kodwa abantu labo bebephiwa labo ama-ballot papers bevota. Upresiding officer weSabhabha ugcine esacrifice ukuthi yena ngokwakhe akasayi kuvota kodwa uzokhansela ibizo lakhe akompasete ivoti lele beselifakwe ngulowo muntu oncedisayo.
Umnumzana Ntando Ndlela oyisikhulumeli se-Triple C ezansi yamandebeleni uthi lanxa uZulu bencindezelwa bajabulile njengebandla indlela abaqhube ngayo kulolu khetho.
Ngithanda ukuthi thina njengebandla le-Triple C sibonge kakhulu abalandeli bethu lapha eMathebeleland South ukuphuma ngobuningi ukuthi bayevotela inguquko. So silokujabula ukhetho olutshengise i-improvement enkulu kakhulu.
Omnumzana Khanisa Sinkala oyisiphathamandla sebandla lezaphu ezansi emandebeleni uthi kunqoba kwampendulo Ncube ezaphu kukhetho lwamakhansila kuward 17 ematobo mangwe kuveza ukuthi uZulu usalithemba ibandla lakhe.
Siyajabula ukuwina esilakho esikutholileyo kuward 17 okwenziwe ngukomrade Ncube. Lokho kithi siyiphathi kutho ukuthi njengoba besitshilo sathi back to basics, iparty has started and izaphu is going to grow. Izaphu izaqhubeka, sikhangele amasithi amanye.
imizamo yokukhulumisana lomnomzana Malaki Nkomo isikhulumeli seZanu PF eZansi eMandebeleni yehlule ngoba ucingo lwakhe lungangeni. Njalo imbiko ethunyelwe enkundleni yokuxhumana yeWhatsApp kayiphendulwanga. Ababiko asebenqobile kukhetho lwamalungu edale lephalamende bemele iZanu PF babalisa umnumzana Fisani Moyo eKwanda Chitawuze, umphile Marupe eKwanda South, Space Tole inSiza North, Dingumuzi Phuthe Bulilima, Edgar Moyo eMatobo North, Albert Ngulube eBedbridge East, kanye noLev Mayihlome eMzingwane. Abebandla le-CCC ababikwa sebenqobile babalisa umnumzana Morgan Ncube eBedbridge West, Desire Nkala eKwanda North, Madala Boyindebele eMatobo Mangwe kanye noVincent Slabo eMangwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseFila Busi ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Jahala Kuncube. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngempumela yokhetho. Kwanele Mthwaka zomuhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Lilale.